Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete anofa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa muguta rekaroi nezuro. Mumwe mushandi anomwa muchetura achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadzikana kwaari kuita zvichitevera kusapiwa mari yake nekambani yaishandira kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa nezuro manheru apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa ekanzuru yeguta rekaroi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSina Trading, iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta rekaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yakauraisa amai Chiedza Mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumvana wavo Irene Mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai Mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza mukaroi. Amai Mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara chekaroi. Munin'ina wemufi amai Patricia Mudimu vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Tamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vachiri mumota yakavatakura teksi. Ndikazobatsirana nevarume vaivepo kuvaburitsa muteksi vachikoiswa mustrecha vachibvaendeswa kutheta. Vakazobva kutheta vapa oxygen vachiendeswa kuparirenyatwa vachizoshaika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza, nokuti nguva inoshanda klaina yacho ichikremba mota mutown inenge isisiri nguva yebasa, vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazvosvika parufu kudai. Tinozviona nguva yakawanda tichitobvobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguva tonzwa kuti vanopedza basa nahafu, asi vanozokonzeresa kusvika kuma 6 o'clock mota dzei dzaakungotiza vachibaya mavhiri. Dzakatakura vabereki, havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti dzinei. Saka zvinhu zvinotishungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angaichengeta mhuri yake.
Asi mukuru wekambani yeSina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuferefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuru yekaroi sezvo sachigaro wekanzuru vaRichard Ziki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara Patrick Mandizvidza, mwana wemufi amai Mandizvidza, achiri muchipatara. Patrick angachitarisirwa kuvhiwa sezvo asisakwanisi kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuru nevekambani yeSina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. mapurisa vanonzi vakazukanda utsi unokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vanga vorova vashandi vesaina nekanzuru mushure menjodzi. Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muKaroi, ndini Arthur Chiguriwa.
Mushandi wekambani yemapuranga kwamutare yeAllied Timbers anwa mushonga achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadziwa kwaari kuitwa nekambani yeAllied Timbers iyo inonzi haisi kupa vashandi vayo mari. Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mushandi anwa mushonga uyu ndivafungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazhakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazhakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudadzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Isiri kubvunza mari iwo vakubvunzira mapurisa zvinoita here? Ndio chikonzero chikuru chakasati kuti ndakumwanga kumushonga nekuti inini ndakasevha kavhani 17 manzi musina kundipe mari handiti. Ndio yapana pandobvunza mari yangu ndoti handiisirei mari ndoda kuvaka. Nguva yandakasevha ende handisi kuvaka, vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro. Tinodambudzika kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro. Ndio zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda handiti. Saka mwana zvaasiri kufunda toita sei? Tipei mari kuti ione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa pari zvinezvi, hapana mari pari zvinezvi kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzimba huku mbudzi kumadzimba, takapedza zvese kuendesa kuchikoro asi tichisaivha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika bodi zviri nani ndipe mushonga.
Mumwe zvemushandi vashupika goto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuhwa court order nedare raMajor Street yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari. Aladi ndakashandira 14 months unpaid. Saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanza iyo ndio vakatanga kumhangira nyaya kumapurisa. Kuze kuti isusu taifanira takadini takatanga kumhangira nyaya ngekuti ndokatakakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira mechizoona umwe uchizomwe mushonga kuti ndichifira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuzvi kumhatso kwangu kwandakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzii. Kuzi ini ndanda no 12 manzi ndirushanda ndini tashanda kudaro kuti vatangomiswa basa tirozimirai hatina kuudzwa kuti mazomira nenhawei. Saka patakazonobvunza mari ndopa kuzotairizwa kuti chienda kwamutare kwaAllied Timbers munodi munobvunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhere mhere yekuzi mapurisa achiti saka chaizivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako yechingwa akashanda. Plus vamwe tatakatombomira mira chikoro chitoti hatikamboshanda shanda tozoonawo mari dzekuti tiregiste mafomu 40 pese ezvikoro. Saka hatichazivi manje kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Tikakuti ndoda kutsigira kwabhosa hazvo zvotirwadza.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura neStudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Bazi reUnited Nations Central Emergency Response Fund nasi rapa Zimbabwe mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mari iyi iri kutarisirwa kubatsira vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nemaviri nemazana matanhatu. Vanhu ava vari matunhu makumi maviri enyika kusanganisira Matabeleland, Masvingo Midlands neManicaland. vehurumende United Nations vanoti vanhu vanodarika mamirioni mana vanoda rubatsiro nyika yose. Mari iri kudiwa kubatsira vanhu ava inosvika mamirioni zana nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weCivil Protection Department Vanathan Komo kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tava nenguva yakanaka zvikuru apo taungana patapuwa chipo chekubatsira vanhu vakava nenguva yekubatikana nemafashamo emvura. Tapuwa chipo chinoita 1.6 million nemhuri yeUnited Nations inosanganisira mapazi anotevera UNICEF, IOM, UNDP yanga iripo yakamirirwa naHumanitarian Coordinator neUNFPA. Awa ndiwo mapazi ane zvikamu zvinokosha zvichaita kuti tigone kubatsira avo vanonga vakawirwa nemafashama. Chekutanga, mukandibvumira mukoma Zulu, tichatarisa nyaya dzezvedzidzo nekuti vamwe vacho vakapunzirwa zvikoro. Tichatarisa nyaya yechokudya zvine mari yazvowo. Tichatarisawo nyaya dzatingati muchirungu dzesafety nemitigating risk of abuse neneglect yevana kuti vana tovabatsira sei.
Vanga vakamirira hurumende ndanani apa?
Vanga vakamirira hurumende igurukuta rezvematunhu zvekuvaka nedzimba Honorable Sevier Kasukwere ndo vanga vakamirira, uyezve ndivo sachigaro zvekomiti inoona nezvemafashamo iwawo kana njodzi dzakadaro dzinonga dzaitika munyika.
Saka zvirongwa izvi muchazviita sei? Munenge muchiita makabatana nemasangano aya here?
Masangano iwawo atipa rubatsiro tichaita nawo, ende tinotarisira kuti musvondo rinotevera tiri kutoita musangano wekuti mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nezvikamu zvese zvandataura zviya izvi vange vaakuziva kuti vane mari iri kuno vatangewo kuita basa ravo.
Mukuru weCivil Protection Department Vanathan Komo vari parunare muHarare. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mashanu pamwe chete nenyanzvi yezvimbambaira imwe chete vaurayiwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, apo bhambo ranga rakateiwa mumotokari raputika pavanga vachiedza kuriputitsa. Mutauriro wemapurisa muSomalia vaMohammad Yusuf Omar Madele vanoti motokari iyi yanga yakaiswa pedyo nekamba yemapurisa mumusha weWadajia muMogadishu. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vari kukurudzira sangano iri kuti rigadzirise ravanoti dambudziko riri muVenezuela pamberi pemusangano weUnited Nations Security Council uri kuitwa nhasi. Security Council iri kusangana nhasi kuburikidza nechikumbiro chaamai Haley chekuti vazeye nezvematanho angatorwe nesangano repasi rose kuedza kumisa kusagadzikana uye kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka muVenezuela. Chikwata chevarwi vana veIslamic State kusanganisira vanga vakazviteya nemabhambu vapinda nechisimba mahofisi enhepfenyuro yehurumende yeAfghanistan iri mudunhu riri kumabvazuva kwenyika iyi reNagara vakauraya vanhu vatanhatu uye kukuwadza vamwe vangangosvika makumi maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvehondo yemichovha muSouth Africa iyo inonzi yave kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina kuenda kumuganhu wenyika mbiri idzi weBeitbridge. Hondo iyi inonzi yakonzera kuti vemichovha vemuSouth Africa varambidze motokari dzinobva kuZimbabwe kupinda munyika iyi kwemaawa anoda kusvika masere. Izvi zvinonzi zvakaitika nemusi wemuvhuro vachiti vari kutorerwa basa nevekuZimbabwe. Sachigaru wesangano revemichovha muSouth Africa reMusina Nansio Taxi Association vaDonald Sebola vatenda kuti pane kunetsana kuripo pakati penhengo dzesangano ravo nevemichovha isina magwaro ebasa vari kutakura vanhu kubva Musina kuenda kuBaitbridge, asi vakati hainganzi hondo sezvo vasiri kurwisana asi kuti vari kutaurirana kuti vagadzirisane. VaSebola vaudza Studio 7 kuti havasi vemuSouth Africa chete vari kurasikirwa nemabhizimisi asi kuti kana vanobvawo kuZimbabwe. Vanoti mangwana vari kuita musangano nemapurisa eMusina kuti vaone kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vanoti hondo dzevemichovha idzi dzinogona kuguma dzatora upenyu hwevanhu.
Hongu pakave negakava rakavepo musi wemuvhuro apo vemichovha inotakura vanhu kubva paBaitbridge pasouth African side vachienda kuMusina vakawanikwa vachipokana nevakomana nevasikana vanotakura vanhu vachienda kuZimbabwe vachibva muMusina, uye vanozviita vasina magwaro ekuti vange vachiita basa iroro. Yaikasike kutanga inyaya yagara iri kungoitika, asi nekuda kwekuti vanhu vatiite vashoma nenyawo yeSI-64 yakaiswa nehurumende gore rakapera, mutemo unorambidza vanhu kuti vange vachiendesa zvinhu kuZimbabwe, vanhu vakatidzikirei zvochireva izvo kuti ivo vashoma vacho naivavo ndo vaakurwiranwa sezvo vasisanyatsokwana kuti vange vachiparadzaniswa pakati peavo vanotakura vachibva kuZimbabwe neavo vanotakura vari vanhu vekuSouth Africa vachigumira paBaitbridge kuSouth African side.
Muchiona chiitiko ichi munofunga kuti chinopera nekutaurirana here, tichiona kuti vemichovha vakazhinji vanopedzisira vaakurwisana zvinototora upenyu?
Chisi chinhu chinokwanisa kunge chichitauriranwa chichingogumira ipapo, sekuti chinhu chine chekuita nekurarama kwevanhu, chinhu chine chekuita neramangwana revanhu, kunyanya takatarisa veZimbabwe, vakuti vamwe vakatobva nzvimbo dzavakabva vachiuya kuzoshandira vari paBaitbridge vachitakura vanhu ivavo, hapana rimwe basa ravanoziva, ndiro rega vanoziva. Nerumwe rutivi zvekare, tichitarisa vari kuSouth African side, vane mataxi South African side, ukayambuka kuenda kumhiri kuSouth African side unowanika kuri kwokuti mataxi avo mamwe achona achiri matsva achangobva mukutengwa, uye kutengwa kwemataxi muno muSouth Africa vanotenga netikweret zvekuti vanenge vachizofanirwa kunge vachibhadhara mwedzi nemwedzi mari idzodzo. Saka vakawanikwa vasisakwanisa kutakura vanhu, zvinoita kungowanika vachikanganisika pamaloni avanenge vatora. Saka kutaurana kwekuti netsei, uyezve mapurisa acho anozoitewo achiti wanzewo kuita zvechoko muhomwe, nyangwe mota dzisina mapemiti dziri kuzowanikwa dzichitakura vanhu nezvinhu.
Tinozva kuti ivo vemichovha veMusina Nansfield Tax Association vari kuronga kuita musangano nemapurisa mangwana. Munofunga here imi kuti veZimbabwe vanokwanisawo kuzopiwa mukana wekuti vaitewo musangano nemapurisa vagadzirise dambudziko iri?
Handione zvichidaro, sekuti musangano uchange uchiitwa neveNansfield Taxi Association uye veBaitbridge Taxi Association anove mapoka kuSouth Africa waachaita nemapurisa. Handione musangano uyo uchizowanika veZimbabwe vachibatika, asi kuti musangano wekuti vemataxi vari kunge vachizoyambira mapurisa kuti kana vakasabata basa nemazvo ivo vachawanikwa vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Hondo dzemataxi muSouth Africa ihondo dzagara dzinotonetsa kudarika hondo dzezvimwe zvese, sekuti tinowana kuti kanyange variyo pachavo vanotourayana takatarisana nehondo dzemataxi. Vakange vangovharirwa pavanodya napo ipo pamataxi papo vanenge vasina chimwe chavanokwanisa kuita, saka hondo idzodzo vanodzirwa chaizvo.
Avo vanga vari vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vachitaura naJonga Kandemiri vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Hurumende inoti iri kugadzirira zvose zviri kudiwa neEuropean Union kuti ndege dzeZimbabwe dzitange kubhururukazve dzichienda kunyika dziri mugungano iri. mumashoko avo kuvatori venhauni yezuro komishina anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muEU amai Violeta Bock vakati iya Zimbabwe yainge yarambidzwa kuenda kunyika dzeEU nenyaya yekutyirwa kuti inogona kuita njodzi sezvo paine zvinhu zvinoda kutanga zvagadziriswa amai Bock vakatiwo mamwe makambani endege akanzi haasi kubvumidzwa kupinda muEU anosanganisira yeMidview yekuNigeria Mystic Airways yeku St. Vincent ne Grenada uye yeku Ukraine inonzi Aviation Company UGA gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti vakuru vakuru vekambani yeAir Zimbabwe vakasiya basa ndivo vakaita kuti zvinhu zviite manya maamire nerongo
zvakaitika ndezvekuti pamakore akapfuura ayo kwete yemanje veAir Zimbabwe vanga varipo pamanagement yedu iyoyoyo havana kunge vakwanisa kunge vachichengeta marekodzi avo zvakanaka okuti ava kana vakuuya kuzoshora nokuzoongorora kuti muri kuchengeta marekodzi enyu zvakamira sei zvigofambidzana nezvanenge zvakataurwa mumamanuals okuchengetwa emungati mukumenchona ndege dzacho saka zviripo ndezvokuti isu veAir Zimbabwe neveCivil Aviation Authority of Zimbabwe takadaidzwa kuuya kuzotsanangura zvakanga zvanyorwa European Union ivavo kuti zvigadzirisei zvinhu izvozvo saka takataurirana navo vakaona kuti Civil Aviation Authority of Zimbabwe iri kushanda zvakanaka haina chayakatadza asi vakawandidza kuti paAir Zimbabwe takambojamba mamwe mastages okumaintaina nawo ndege saka kana padaro vanobva vati ndege idzodzo pandege iyoyo hatiibvumidzi kuti iye kwatiri kufulaya kwatiri kuti katazoongorora tikaona kuti mava kutevedza zvatinenge takati muite saka ndiyo nyaya yachona iripo iyoyo saka pane zvavakanyora kuti zvigadziridziswe saka Zimbabwe iri kuronga kugadziridza izvozvo tobva tachiti ngavachiuya vachizoongorora kuti basa rava vakati tiite ranaka then tobva tabvumidzwa zvedu tigofulaya kuenda kueurope saka inyaya yekuti hasati tirisi tega vanoti vane dzimwe nyikavo dzinokwana kuti hanhatu dzimwe dzekueurope ikoko dzinenge dzaitavo dzakaitavo ramunjodzi yakafanana neyatataita iyoyo nekuti havanhu vaichengeta marekodzi yedu havana kunge vachianichengeta nenzira yakanaka
asi iyo iya Zimbabwe ichine ndege ngani vagumbo dziri kuenda iko kueurope uko
pari zvino tanga tisina ndege yanga ichinda kueurope but zviripo ndezvokuti mutemo hautauri kuti nhasi munayo kana kuti hamuna vanenge vachingotaura kuti ndege yenyu yanga ichifanira kuuya iyoyo kueurope haingakwanisi kuuya
gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo vari parunare muharare vakuru vakuru vekambani yekuAustria yeGeiger International iyo yakapiwa basa rekugadzira mugwagwa weBed Bridge Harare uye Harare Chirundu vasvika muHarare nhasi nendege yeEmirates Airways kuti vave pagungano rekuparurwa zviri pamutemo kwekutanga kuvakwa kwemugwagwa uyu mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanenge vari munyarikani pamabiko ekuparurwa kwemugwagwa uyu ari kuitirwa pachaka vaMugabe pari zvino vange vari mubishi kuita misangano namambo Letsie wechitatu vekuLesotho pasi pechibvumirano chehurumende nekambani yekuAustria iyi chinonzi Build Operate Transfer kambani iyi ndiye inenge ichitora mari yemitero inobhadharwa mukushandiswa kwemugwagwa uyu kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera mugwagwa uyu uri kutarisirwa kugadzirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo
mugwagwa wekubva bhaitibridge uchinda kuHarare tiri kuita inoti inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yekachirumanzu panosangana boundary remidlands nebhaundary remasvingo ndo patatoronga kutaura kwamuri kuita neni kudari matende atovapo tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavuya kunge dzichizoona purezident vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina vatakapa basa rachona vanonzi veGeiger International vanobva kuAustria vari kutori munzira izvozvo zviri kutaura newe vatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo pachibva patotangiswa basa rokugadziridza yatinoti dualization yomugwagwa webhaidhibhuri zvinoenda kuchirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagumbu?
Mugwagwa uyu wakakoshesa zvikuru sanoti only kunyika yezimbabwe asi kuti kusadhaki yese. Nyika dzese dziri mukati meafrica muno mucentral africa dzakaita vana zambia vana drc nesu vana vezimbabwe vana malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban vana maputo vana cape town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamungati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupangudi pakungofamba chete kwavanhu. Wakakoshera noti nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri dziri kusouthern africa vese vanotumidzira zvinhu nemashipi zvichiuya kumaporti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu zvichienda mukati menyika yezimbabwe zvichipfuura ndenda kuna DRC nedzimwe nyika vana zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti north south corridor yesouthern africa yakakosha zvikuru pakubudirira paupfumi hwenyika dzemusouthern africa.
Gurukota rora nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde pamwe nengochani rinoti riri kufara nezvarakwanisa kuita munyika kusvika pari zvino. Mutoriri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pange pane mufaro mukuru pamuzinda wesangano resexual rights center muBulawayo nhasi apo sangano iri range richiita mhemberero yekusvitsa kwaro makore gumi kubva parakaumbwa. Vachitaura pachiitiko ichi mukuru wesangano iri vaHumphrey Ndondo vati chinhu chinovarwadza kuti munyika dzakawanda pasi rose vanhu vachiri kushungurudzwa kusungwa kana kuurayiwa nekuda kwekuti vanenge vabuda pachena kuti vanorarama nekuita zvekutengesa bonde kana kuti ingochani. Vati vanhu ava vanofanirwa kutorwa sevamwe vanhuwo vakakwana.
Tichiri kutambura hedu kuti tiwane support yehurumende yetu kuti ikwanise kutitsigirira especially tichitaurira kuti vanhu vakwanise kuona zvinhu zvakaita semahealthcare services. Tiri kuona kuti mahealthcare workers are still struggling kubatsira vanhu vakaita semasex workers semagay semalesbian kana vachiuya kuzvipatara kuzotsvaka rubatsiro.
Mumwe mukadzi angozvidoma nezita rekuti Charmaine uyo atanorarama nekuita zvepabonde ati ari kufara zvikuru nekuti sangano iri rakamubatsira iye nevamwe vake kuti vazive kodzero dzavo. Ati iko zvino ave kukwanisa kuita basa rake asingatye kusungwa kana kushungurudzwa.
Nedzidziso yatakaita yekuempower nema rights kudzidziswa kwatoita takutane maclinics where we are treated fairly because before we used to go to clinics also kuti we treated you with an STI last month and now you are back but now they've been sensitized. Mapurisa kuti nzisane kuti takushanda tese and now even kana ndikaona client isina kundipadhara I can go there they protect me instead of that person.
Amai Loveness Kanye avo vanove mufundisi neimwe chechi vaudza vanhu vange vari pamabiko aya kuti zveungochani hazvinei nekuve nemadhimoni. Amai Kanye vati muchitendero chechikristu munhu wese akasikwa nemufananidzo wamwari saka hapana munhu anokodzera kusarurwa. Vamwe amai avo vangozvidoma nezita rekuti amai Maseko vati vane mwanakomana wavo ngochani vakatiwo zvakambovanetsa kutambira izvi pavakatanga kuzviziva asi vati vakazonzwisisa nekuda kwedzidziso yavakawana kubva kusexual rights center.
Even neniwo pakutanga ndaiti maybe madhimoni asi ndakazozikuya panapa paisarasi vakandodzidzisa nezvazvo ndikatozviunderstanda. Vamwe vanonoti mamhepo vanoti ngaende kumachechis anobviswa mweya akaipa yaanayo asiko zvino ri kuziunderstanda kuti haana mweya akaipa ari munhu chaiye.
Mhemberero dzekusvitsa makore gumi kwesangano resexual rights center dzaitwawo kuchicherechedzwa zuva reinternational day against homophobia iro rinocherechedzwa musi wa17 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Vatereri msakangu yoti michirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaye kunitsana kuri kuita vemchova ku South Africa. Kana mchida wapinda mchirongwa ichi uyaipa 001-202-465-0318. Mitambu yenavu ya tambu ganasi Harare City 0, Highlander 0, Chicken Inn 0, FC Platinum 1. Aiwa hamwadiwa tafatashuka kumagumo ichirongwa chedu anukoni kane mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusia mina tunga milinkomo mnau zechintebele.